Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gunyana 26 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. United Nations yokurudzira Zimbabwe kubvisa chimwe chikamu chemutemo weCriminal Reform Act ichiti chinotyora kodzero dzevana veZimbabwe dzakawanda. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vopa basa imwe hama yavo zvakare mudare remakurukota. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunotsvaga mafuroi manyoro kunze kwenyika huwedzera kubva zvapera sarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. United Nations Human Rights Commission iri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibvise chikamu 22A chemutemo wakawandudzwa kana kuti Criminal Law Reform Codification and Reform Amendment Act unozivikanwa nerimadunhurirwa rekuti Patriotic Bill. Zvipangamazano zvitatu zvekomisheni iyi zvakaongorora chikamu ichi uye zvinoti chinotyora zvibvumirano zvakanyoreranwa neZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rino panyaya yekuremekedza kodzero dzevanhu. Chikamu chechimakumi maviri nemaviri kana kuti 22A ichi chinotaura nezvekungangonzi kutengesa nyika yeZimbabwe nezvizvarwa zveZimbabwe kana zvikataura nevekunze. United Nations inoti zvirango zvinopiwa vanenge vabatwa nemhosva zvakaita sekutorerwa ugaro kana kuti citizenship, kuvatongera rufu uye kuvarambidza kuvhota kutyora kodzero dzavo zvakanyanya sezvo mutemo wacho usina kujeka. Studio 7 yatumira mivhunzo kugurukota rinona nezvemitemo vaziyambi ziyambi asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu wa Studio 7 abata mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde.
Vazulu, icho kwadi chiri kutaurwa nenyanzvi United Nations Human Rights Council pamusoro pemutemo mutsva wedu uyu wenonzi Criminal Law Codification and Reform Amendment Act, unowanyanya kuzivikanwa nevanhu kunzi Patriotic Law. Patriotism zvinhu zvatagara tichitaura pamutemo, uye tichigara tichitaura kuti zvinhu zvakaoma kuti vanhu vamanikidzwe kuda chinhu. Nyika yedu yeZimbabwe tinoida nekusagara tiri muZimbabwe. Vazhinji takabvarirwa imunomu, vamwe vakawana citizenship nenzira dzakasiyana siyana. Asi nekuti nyika yatakavharirwa inova nyika yechizvarwa, hapana kumwe kwatinogona kutizira kana kuenda. Vazhinji ndosaka tirimo muno nanhasi. Even vamwe vari kunze vanongoramba vari vana veZimbabwe.
Ko, pakuzonzika vamwe vanenge voda kutotengesa nyika nekuishora,
patinenge tichitaura pachirungu pane vanoti constructive criticism, hakusi kuchora. Zviri kutaurwa maererano nemutemo uyu zvinhu zvatakagara tichitaura kuti mutemo uyu uchadzvinyirira kodzero dziripo dzatagara dzatinopiwa zvikuru nebumbiro redu remutemo.
Ndedzipidzi?
Anasangasana freedom of expression, freedom of assembly nemimbo mafreedom atagara atinopiwa nebumbiro redu remutemo. Asi sekutaurwa kuri kuitwana namazvikokota ava veUnited Nations Human Rights Council, mutemo iwowu zvakare in addition mukutyora kodzero dzatinopiwa nebumbiro redu remutemo uri kutyora zvakare watinoti ma-international human rights instruments.
Ndeye aya mungatsanangurira ipapo vamatinde
ayo anotarisa kuti kodzero dzinoinjoyiwa sei pasi rose.
Ko, pazvirango zvinopiwa vanhu munopaonawo sei vamandindi?
Ukaunzwa uchikora mutemo iwowo unogona kutongerwa rufu,
unogona kutongerwa ugara mujeri kwenguva yakareba, unogona zvakare kutongerwa kuti hauchabvumirwa mukuvhota kana kuvhoterwa. Saka mutemo uya watati uri unconstitutional pakuti uri kutora kodzero idzo vanhu vakatopiwa kudhara zvikuru nebumbiro remutemo. Tikatarisa panyaya yedeath penalty, death penalty muZimbabwe pabumbiro redu remutemo unoti unokopiwa death penalty chete kana munhu anenge aponda munhu in what are called aggravating circumstances, zviya zviya zvinenge zvakanyanya zvinenge zvisingaite. Tobuka takaona nyaya yemwana uya wekwamurehwa wokuurayiwa nabamukuru vake nemuchando wavo, kuti murayiro waakaitwa wokunzinotoshayikwa kana dzimwe nhengo dzomuviri wakatoonekwa uri wakanga usingaite murayiro wakanga wakanyanyanyanya. Tobva takaona death penalty ichiuyiswa. Vamwe nanhasi vanotoramba vaichochoichora, asi kuti uzoona death penalty youyiswa kudzi munhu watora nyika saka nokudaro unofanira kuti uurayiwe iichi chisionekwe.
Chii chimwe chiri kupa kuti vanhu vashore mutemo uyu vamandinde semaonero wenyu?
Chimwe chinotyirwa inyaya iyoyo yekuti mutemo uyu mutemo uchazoshandiswa zvikuru wakanangana neavo vamapato anopikisa hurumende, maopposition political parties. Tinoziva kazhinji kacho kana kuine gakava kachana tatarisana nesarudzo mutemo yakadai ndipo painotsvagwa, pobva unoshandiswa inenge uchandisirwa ana nhingi vanozivikanwa kunzi vebato rakati. Zvinhu zvakadaro.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum Wilbert Mandinde vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nhasi vaita musangano wavo wekutanga nedare remakurukota ravakasarudza. VaMunangagwa vazivisawo kuti Dr. Martin Rushwaya vanova hama yavo ndo vave munyori mukuru wedare remakurukota kana kuti chief cabinet secretary. Vatora basa rasiyiwa naDr. Mishek Suwanda vave pamudyandigere. VaRushwaya vagara havo vari muhurumende kubva nguva yaitungamirwa nyika naMushakabvuva Robert Mugabe. Ongororo yakaitwa nesangano reInternational Organization for Migration Zimbabwe kana kuti IOM Zimbabwe inoratidza kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvakatora danho rekubuda munyika zvachose zvichienda kuBotswana neSouth Africa wawedzera. Izvi zvinotevera sarudzo dzakaitwa munyika dziri kunzi nevakawanda hadzina kufamba zvakanaka zvopa kuti vamwe vashaye tariro. Chingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro reIOM iri wandu wevanhu vakabuda munyika vakananga kuSouth Africa kunotsvaga mikana yekurarama kwenguva refu inosanganisira mabasa kana kuita zvemabhizinesi munyika iyi wakawedzera nezvikamu makumi matatu nezvinomwe kubva muzana kana kuti 37%. Wandu wevanhu vari kuenda kuBotswana avo vakapa zvikonzero zvekuti muZimbabwe hamuna mabasa nemikana wakawedzera nezvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10%. Vanoshanda nesangano rinoona nezvemagariro evanhu reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice Fatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 kuti ongororo yaburitswa nesangano reIOM haivakatamadzi.
Hurumende iyo ndo iri kuondongora zvinhu muno muZimbabwe, ndo iri kuomesera vana veZimbabwe kusvikira vaakuenda kunana South Africa ikoko.
Vaenderera mberi vachiti vanhu vakatotanga kutiza munyika sarudzo dzisati dzaitwa nekuti vakanga vatoona kuti hapana chainge chichabuda sezvo sarudzo dzagara dziine mutauro wemakore ose. Pavanhu vakaenda kuSouth Africa zvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 26% vaive vanhukadzi vane makore ari pakati pemakumi maviri nematanhatu nemakore makumi matatu nemashanu. Zvikamu makumi maviri nezvisere kubva muzana kana kuti 28% zvevanhu vakabuda munyika zvachose nekuda kwemamiriro ezveupfuma ayo akaita manyama amire nerongo zvichienda kuBotswana vaive vanhurume vane makore makumi maviri nematatu kusvika pamakumi matatu nemashanu. Gwaro iri rinoti zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana kana kuti 35% zvevanhu ava zvaironga kunoshanda chero basa ramuka kusanganisira kufudza mombe, kushanda mumapurazi ezvisinei nekuti vakadzidza kusvika kuyunivhesiti. Zvichakadaro, zvizvarwa zveZimbabwe zvingasvika zviruzana nemakumi masere zvakatarisana nekudzoserwa kumusha nehurumende yeSouth Africa, sezvo bazi rinoona nezvemukati menyika iyi riri kutsika madziro munyaya yekuwedzera upenyu hwemagwaro aishandiswa nevanhu ava ayo aizivikanwa nerekuti maZimbabwe Exemption Permits kana kuti maZEP. Asi vambofana vanoti kunyange zvinhu zvisina kumira zvakanaka kuSouth Africa neBotswana, zvizvarwa zveZimbabwe zvichangoramba zvinoedza noto kunyika idzi.
Takati alright, hatingagarika tichifa, ngatiendewo kwazviri nani kokunana South Africa ikoko nekunana Botswana ikoko, vaakutitandanisa futi. Saka vanenge vachititoraramira kupi? Toraramira mugungwa here? Tofa here?
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutengesa mushongo wamakonzo nemapete mumigwagwa yeguta reFrancistown vaThomas Mverechena vatsigira mashoko avambofana.
Suu takaona sekuti tituye kuno tokwanisa kuti mhuri yedu inokwanisa kurarama. Of course tisingawani yedu zvakawanda but zvekuti mhuri yedu idye nekupfeka nekurarama.
Vakudzai mwoyo avo vakatora pasipoti yavo musi wa 3 Nyamavhuvhu gore rino mushure mekurasikirwa nebasa ravo pamumwe mugodhi unochera goridhe pedyo neguta reBindura vanoti vakaona kuti hapana chekugarira muZimbabwe.
Ramangwana rezvivarwa zveZimbabwe hationi rakamira zvakanaka nekuti tatakatarisira gore rineri kuti pakaitwa maelection zvinhu zvichafamba zvakanaka tikaona zvisina kufamba zvakanaka. Saka hationi ramangwana reZimbabwe rakamira zvichimira zvakanaka.
Asi vachitaura kuUnited Nations General Assembly, mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vakati Zimbabwe ndiyo nyika ine upfumi huri kukwira zvakanyanya mudunhu reSADC kwemakore matatu adarika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti huori nekutonga nedemo ndizvo zvapakuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vamwe vanhukadzi vari mabhizimusi akasiyana siyana vapedza zvidzidzo zvavo zvekuwandudza ruzivo rwavo rwemabhizimusi pasi pechirongwa cheAcademy of Women Entrepreneurs chinotsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Vamwe vavo vachiwana mibayiro inosanganisira mari yekuwandudza mabhizimusi aya. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Pange paine mfaro mukuru paAmerican Space pachikoro chaNust muguta reulawayo nhasi apo madzimai makumi matatu nevasere vapiwa magwaro avo ekupedza zvidzidzo zvebhizimisi. Amai Rebecca Archer Napier, mumwe wevanoona nezvekutyidzana pamuzinda weAmerica, vaudza Studio 7 kuti vanokoshesa chirongwa ichi icho chinoitwa mukati mevhiki nhanhatu. Vatiwo Zimbabwe ine upfumi hunobva muzviwanikwa zvakasiyana siyana uye zvakakosha kuti vanhukadzi vave mubhizimisi.
One of the great things about women entrepreneurs is they are hopeful, they reinvest the money in their communities, in their families. All of the women who are participating here, they support each other throughout their coursework. They helped each other get through the classes, they shared their experiences.
Chine chine chikuru chakabatira kuve nemadzimai mubhizinesi ndechekuti vanobatsira nekusima munharaunda mavanogara. Mari yavanowana kubhizinesi uye kuchengetedza mhuri dzavo. Vakadzi vose vanga vari muchirongwa ichi vanga vachibatsirana chose muzvidzidzo zvavo zvose uye vachipungana mazano kubva muruzivo rwemumwe nemumwe wavo.
Pakati pevakadzi ava pane vaviri vawaniswa mibayiro yekuti vatenge zvekudya uye vamwe vaviri vapiwa mubayiro wechiuru chimwe chete chemadhora ekuAmerica pamunhu. Amai Patience Kasere vekuhange ava nebhizimisi rinonzi Battery Equip nemumwe wevawana mubayiro. Muimbi ane mukurumbira munyika Tariro Chaniwa anozikanwa nekuti Tariro negitare ndomwe wakapindawo muchirongwa ichi uye anoti akadzidza zvakawanda.
Ndinoimba uye ndinotaura zvebusiness remanzi kupromota nekushanda nevaimbi. Ndakakwanisa kuapply for the Academy of Women Entrepreneurs awe. Ndichitarisa sekuti ndigadzirisawo business rangu riite zvinoitawo vamwe mabusiness masmall and medium enterprises. Ndichingoshuvirawo kuti tishande gwara rakanaka mumanzi yedu. Ndakaona kuti problem yakandibatsira zvese kuti nekuti ndakasangana nevamwewo vanga vari panzvimbo yakanga ndiri. Uye kana takutaurirana namo dzatikenda nadzo muindastry zvakatitinoona kuti aiva zvakatoreruka tikabatanidza pfungwa tikashanda tese. Ndakadzidza futi kuti business inoramwa sei, chii chinofanira kuita kuti mari dzinyatsopinda, kana dzapinda dzinofambiswa sei, uye how do you invest into your business.
Zvare Patience Ziramba vakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship mugore ra2022 vane bhizimisi ravo rekutsikisa mabhuku ndemumwe weavo vange vachidzidzisa vakadzi vange vari muchirongwa ichi vachishanda pasi pesangano rePlus One Point. Vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakakosha zvikuru. Chirongwa cheAwe chinobatsira kudzidzisa vana muzvinabhizimisi vechikadzi nzira dzekuwana nadzo mari yekuvandudza mabhizimisi avo kubva kumabhanga, mamwe makambani kana masangano anobatsira munyaya iyi, kusanganisira sangano reUnited States African Development Foundation iro rinobatsira kusimudzira mabhizimisi evanhukadzi madiki. Vakadzi vapiwa magwaro avo nhasi ndevamwe vezana vakasarudzwa kuti vapinde muchirongwa ichi gore rino kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, uye chirongwa ichi chakatanga mugore ra2020. Muzinda weAmerica wakasima mari inosvika zviuru makumi mana nezvinomwe $47,000 muchirongwa chegore rino. Yakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Wandu hewe chidiki varikuita zveungochani unonzi nevarikuziva zvirikuitika uri kukwira, izvo zvinonzi hazvisi kufadza vakawanda munyika. Asi masangano anomirira ngochani anoti wandu unoratidza kuti ngochani dzava kukwanisa kumirira kodzero dzadzo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe muimbi wechidiki ane mukurumbira asina kuda kuti zita rake ridomwe anoti haachakendengi kuti vanhu vanotii pamusoro pekuva ngochani kwake.
Kunyange kustudio kwandinoenda kunogadzira manzi yangu vanozviziva kuti ndizvi zvandiri, uye havanditsoropodzi kana ndisarudza. Asi ndinoda kuita wekutanga kuzobudawo pachena kuruzhinji rweZimbabwe, kunyanya kune vanoteerera manzi yangu, kuti vazive zvandiri chaizvo, nekuti mazuva ano zvave kutaurika kudarika kare.
Mumwe mubereki anogara muHighfields muHarare ada kudaidzwa nerekuti Maikuku anoti ane mwanasikana ane makore gumi nemapfumbamwe ekuberekwa anodanana nevamwe vasikana.
Ini ndakazoita kunzwa nemakuhwa muraini, vanhu vachingoti mwana wangu aiva akaremara. Handina kuzviisa mupfungwa nekuti vasikana vanotamba bhora remadzimai vanombodaro. Asi paakazosvika form 3 ndipo pandakatanga kuona kuti mapfekero ake, kutaura mafambiro neshamwari dzake dzaingova vakomana chete, zvainge zvisiri zvega. Ndakamboedza kurova nekutsiura sapana chazvikabatsira.
Mudzimai anogara muMbare muHarare amai Emilia Sandurwa vanoti kana munharaunda mavo vawanda vechidiki vari kuita zveungochani.
Unopera simba ukavaona vakomana vasvinu vakapfeka uye vachitaura kunge vasikana. Mumakore adarika taingoona vashoma chete, asi nhasi uno hazvichashamisiri kuona ngochani munharaunda dzatirugara.
Mumwe murume wechidiki anogara kuHatfield muHarare Obey Mahachi anoti chingochani chinonzi chine mari, naizvozvo vamwe vake vechidiki vave kupindana nazvo senzira yekuwana upfuma.
Mukuona chingoma mukutaura kwazvo zvinenge zvingonzi kana ukadana nemurume iwe uri murume kana kuti mukadzi iwe uri mukadzi, unogona kuwana mari yakawanda kubva kune wauri kudanana naye. Saka mukuona kwangu nemaomero aita zvinhu muZimbabwe, uyu mukana wave kutotorwa nevamwe chidiki kuti vaone mararamiro ari naye.
Asi mutauriri wesangano rinomirira ngochani muZimbabwe, Gays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti Girls, Tanatswa Gumbo, anoti uwandu hwengochani muZimbabwe huri kukonzerwa nekushinga kwengochani dziri kubuda pachena kuti ndozvadziri.
Chakonzera kuti vanhu verudzoro vaonekere kuvandutswa kwezivo kwaisambovheko kare, uye kutsigira kwekodzero dzevanhu kwaita kuti tive vanhu vasingatye uye vanofara nekupembera zvavari kunze kwekunyara nekutya kusoropodzwa.
Asi vanozviti vanorapa vachishandisa mishonga yechivanhu uye vachimirira tsika nemagariro evatema, Mbuya Muchadura vanoti havawirirani neungochani hwavatiwo hwatekeshera munyika.
Chakonzeresa kuti vana vaite ungochani inungo kuda zvinhu zvemahara. Asi muno muZimbabwe hatitenderi. Pachivanhu chedu hazvibvumidzwe. Saka tinoti isusu pasi nehongochani vanhu ngavarorana.
Asi mufundisi paGeological College of Zimbabwe, Reverend Ray Motsi, vanoti vana vane hongochani havadi kuraswa.
Sanika isiwe machechi, tunofanira kutorawo mukana wekudzidzisa vana vedu zvakaipa nezvakanaka. Munhu wese anokanganisa sekutaurwa kweBhaibheri. Kana mwana wangu ini ndiri mufundisi akave homosexual, ndinomugamuchira semwana wangu kuti ihomosexual. Kati azvirevi kuti ndagamuchira homosexual wake waanenge achiita iwo.
Mukuru wesangano rinopa veruzhinji kusanganisira ngochani, zvikwanisiro zvepabonde reCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe, amai Primrose Matambanadzo, vanoti vacharambawo vachishanda nechikamu chevanhu ichi kuti vazvidzivirire zvirwere zvepabonde.
Vakatarisa mumaguidelines eMinistry of Health varimo lesbian, gay, bisexual, transgender community irimo mumaguidelines vaya kuti makey populations are. Ari fanzo zvihuru yekubatsira utachiwana hweHIV. Isusu ndo hatinotarisa tukatatopa maservice iwayo.
Sangano rinoona nezvekudyidzana kwenyika dzepasi rese redevelopment and cooperation rinoti mugore ra2019 munyika maive nengochani dzinogona kusvika zvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10%. Kunyange hazvo ngochani dziri kunzi dziri kuwanda munyika, mitemo iripo pari zvino haitenderi kuroorana kwengochani idzi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zoleka Mandela, muzukuru wegamba rekurwira rusununguko muSouth Africa vaNelson Mandela, ashaya nhasi nechirwere chegomarara. Anga aine makore 43 ekuberekwa kana kuti 43. Zoleka aive munyori wemabhuku uye mwana wamushakabvu Zindli Mandela vaive mwanasikana wava Mandela. Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vasere kusanganisira vana vana vakafa kuCape Town muSouth Africa mushure memafasha memvura akakanganisa tambo dzemagetsi zvakapa kuti vagwinwe. Izvi zvakaitika munzvimbo dzinogara varombo vakawanda muguta iri. Vanhu vana vakafa kuDriftsend uye vana ava vakafa kuCliffontaine. Vanhu vakawanda munzvimbo iyi vanonzi havana magetsi, zvinopa kuti vangoita zvokubatanidza tambo zvisiri pamutemo zvinozovapinza munjodzi. Mvura inonzi yanga ichinaya kuCape Town kwemazuva matatu akatevedzana. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaLloyd Austin nhasi varumbidza kinya nekudyidzana kwayo nenyika yavo zvikuru munyaya dzechiuto. Vataura izvi pavasangana nemauto eAmerica neekinya anogara paCamp Simba kuManda Bay muKenya. Nyika mbiri idzi dzakanyorerana chibvumirano chemakore mashanu nezuro chekuita mushandira pamwe kurwisa vanopfurikidza mwero. America iri kubatsira nyika dzemuAfrica kurwisa vezvikwata zvakaita seAl-Shabaab, Al-Qaeda, ISIS neBoko Haram. Apo mwaka wekurima watanga, vamwe varimi vari kuchema nemitengo yavanoti iri kutengeswa naye zvikwanisiro zvinosanganisira mbeu yechibage nefotereza. Tsvakurudzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mutengo wembeu yechibage uri pakati pemadhora ekuAmerica 60 kuenda pamadhora 100 ekuAmerica patsapo inorema makirogiramu 25 kana kuti 25 kilograms, kuchitiwo tsaga refotereza yepamusoro kana kuti AN rinorema makirogiramu 50 kana kuti 50 kilograms riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pe30 kusvika kumadhora 60. Mumwe murimi wekwamurehwo asina kuda kudomwa nezita anoti kukwira kwemitengo yezvikwanisiro uku kuri kukanganisa varimi vakawanda kusanganisirawo naiye.
Kana uchirima chekuti uridya pamba zvinhu zvakwanisika, asi kuti uzoti uda kuti kutengesa hazvikwanisiki zvachose. Dai hurumende yakwanisa kuti mapraisi ati dzikei uye tikazoita kutengesa zvinhu zvemumunda zvikingwa nemari kuti inofadza murimi adzokere pazvirimwa zvakare.
Mumwe murimi akagariswa patsa kumashonaland west vazivana ishumba vanoti ivo zvavo vakanga vachenjera setsenzi inogara yatema. Vashumba vanoti vakabva vangotenga zvikwanisiro zvavo pavakatengesa zvirimwa zvavo zvemwaka wapera.
Isusu na jenda kwa tengira kwa mchengi kwa chukovu na ofareta wakandoa tumeshambisa shiki zinani.
Mumwe murimi ari kuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central vaAndrew Gwara vatiwo vaita gadziriro yekurima asi mitengo yefoteresa nembeu kunyange hazvo yakaderera pane gore rapera ichiri pamusoro kune vakawanda nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vefodya vakatotanga kudyara kare uye varimi vedzimwe mbesa vakawanda vakatogadzirirawo minda yavo vachingomirira kuturuka kwemvura asi gadziriro iyi inogona kushaya basa nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvinokwana.
Vazhinji varimi vanga vatengawo havo zvekurimisa zvakaita samainputs zvichisanganisira mbeu namafertilizer asi vazhinji vari kukundikana pamusana pekudhura kuri kuita mbeu nemafertilizer iwayo. Tikatarisawo zvekare fuel iri kuramba ichikwira mutengo wayo zviri kuita kuti zvikanganise varimi panyaya dzekugadzirira idzi.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanoti nyaya yekubatsirwa nemari kwevarimi yakakosha zvikuru sezvo kurima uri musimboti kwete muZimbabwe chete asi kuti wenyika dzepasi rose.
Hurumende inofanira kuplay a part butwo zvakare private sector especially mabhanga nemamwe institutions ehurumende anoprovide support kuvarimi anofanira kuplay a part. Tine varimi vamwe vechikuru vanogona kuenda kumabhanga kunowana maloans kuti vange vachifinance a production. Then of course tinowo vamwe varimi vechidiki vanenge vasina mikana yekunge vachiwana mari kumabhanga uye vasinawo mari kunge vachizvifinansa. Normally ivavo vanenge vachifanira kubatsirwawo nehurumende through mavarious subsidy programs hurumende.
Dr. Chitambara vanoti kugadzirisa matambudziko anosangana nevarimi ndiyo chete nzira inokwanisa kupedza dambudziko iri mwaka nemwaka asi vachiti kuderedza mitengo yezvikwanisiro hakushande.
But chinogona kuitwa ndechekuti hurumende ibatsire sevanogadzira mafertilizer vemuno nesupport kuti vange vachikwanisa kuwana zvikwanisiro mainputs kuti vange vachiita basa.
Semuenzaniso murimi wechibage anonzi anoda mbeu inorema makirogiramu makumi maviri nemashanu pahekta yoga yoga kana kuti makirogiramu gumi paeka. Kana mvura yakanaya zvakanaka hekita yoga yoga inotarisirwa kuburitsa tani imwe chete yechibage iyo inorema zviuru zvemakirogiramu kana kuti matsaga makumi maviri echibage. Muchirongwa chedu cheLife Talk The Connection chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki nhasi tiri kutaura nevechidiki vakasarudzwa kuti vatungamire mumakanzuru uye kupinda mudare reparamende nezvavari kuvimbisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisei WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM 6175 ne 7255 shortwave. Nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau dzedu dzanhasi. United Nations yokurudzira Zimbabwe kubvisa chimwe chikamu chemutemo weCriminal Reform Act ichiti chinotyora kodzero dzevana veZimbabwe dzakawanda. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vopa basa imwe hama yavo zvakare mudare remakurukota. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunotsvaga maforo manyoro kunze hwowedzera kubva zvapera sarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Tavoka Ncube.
So we see